Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 19 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe. MDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozane Kupe inoti iri kupinda musarudzo dzemabyelection ichishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Zvo kunonzi kupenga kwemhande pamusoro, asi chisikanyanyi kushandisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer, zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayemura muna John.
Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 7,647 zvichiteera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevana nezuro wakare. Vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Hurumende yakazivisawo nezuro manheru kuti vanhu vapora kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana masere nemakumi masere nevatatu kana kuti 5883 zvichitevera kupona nezuro wakare kwevanhu makumi mana nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe yaita urongwa hwekucherechedza makore makumi maviri nerimwe chete kubva pakaumbwa bato iri muna 1999. Urongwa hwanhasi hwapindwa neutungamiri hweMDC mudunhu reHarare chete kuitira kuti vanhu vasaungana vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Tatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Muonzora kuti tinzwe zvatora nzvimbo sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi avo vati bato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo dzemabyelections asi richashandisa zita rekuti MDC Alliance.
MDC tataura chipa vanhu simbiso kwadirection kwatakabva tiri kuenda timusangano wedu avafani kuronga hope kuti tikuenda. Chinhu chatasimbisa chikombe chekuti mavalues omusangano MDC rakaona mubatsva democratianism dom hazvifani kubitirewa akusunga sungwa izvozvo zvitiendeze mberi aiva the part of the party ichachuzwa navanhu part of choice party ichabatanidza vari vezimbabwe party ichabatanidza maboka ese ari muZimbabwe edhamapolitical parties here ega kuti machurch idachashanda nemastakeholders bato redu ringe richikuva.
Muri kuti imimi mune zvinangwa zvokuti izvo bato renyu ribatane ni vanhu vese kuita kuti risimbe mukurwira kodzoro dzevanhu. Pane matanhere amuri kuita kuti miedze kubatanawo nechikwata chinotungamirwa naNelson Chamisa musati mamboenda kunobatana nemamwe mapato.
Tekutanga nesokuti ipo zvino tine tikana neprogramu yekutsvaga replacement yavatsvangirai. Izvi come very soon pa extraordinary congress. Ndochokutanga. So that tinogadzira session yeMDC na leader. So that achapana mandate from the congress zvokuti ngatibatane achichitsvare chishoko avashangira takanga siya vaita nekuti batanai nechinhu chikuru kubatana kwete kuvengana.
Pane mashoko ari kuti izvo imi mati izvo munogona kushandisa zita reMDC Alliance, ichokwadi here ichocho?
Handiti munoziva kuti maMP atakabvisa mupalaendai nemarikoso maMP awa akasiya nzvimbo akabva paMDC Alliance list atimazvisa and makanzelas apakabvisa zvakare akabva paMDC Alliance list and the MDC Alliance is they are to the MDC agreement. It says name rakabuditswa out of there. MDC leadership is not enough to change the right thing. It is one day to the election. It is the code rules. And with the mandate of the MDC agreement, MDC key power over the MDC Alliance MP and MDC Alliance contract. So, kuna pakati the MDC Alliance has. Kuna MDC Alliance electoral pact.
MDC Alliance ine mapato anosvika manomwe akaumba MDC Alliance. Imimi mapato aya ari kudivi kwenyu here?
Vatiri vanzwisisa pana vamwe vatinavo. But that is something she still is key at this particular moment. The moment is kuti as is key now. The moment watakabvisa mupariament as per the laws of this country. Akabviswa on the list of MDC Alliance. And if you not touch that, you don't return that position with the name of MDC.
Vatereri vakaterera panguva ino vanganzwa kuti kudii muri kuenda here kunopinda musarudzo dzemai by-election muchishandisa zita rekuti MDC Alliance.
Togadzirira izvezvi kuenda kumaby-election because zeki yatanaudza kuti very soon vachabva paprogramu yekuvotowat maby-election ihinde sometime in December vatereri vatoweiting for the comprehensive program. Saka isu vapenzi to be hearing our disposition and their identity. We'll use their identity as was from the 18th election. Critical to the next election to 2023. In between 2018 election up to 2023, our identity, your candidates, the next MDC Alliance. MDC Alliance is not a party. It was just a treatment. The Russian distance to our decision to land in that election. So the must not confuse it at all.
Tachigarawo MDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatiwayo vanoti bato ravo raitawo musangano weNational Executive rikabuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira nhaurirano dzechokwadi pamwe nesarudzo dzemabuy elections.
Musangano wedu wedare guru repamusoro rinonzi reNational Executive wanga wakasangana weSenasi kuHarare mushure mekunge National Standing Committee yakaita nezuro. Zvatanyautarisisa inyaya yekutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe kusaremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kuramba vanhu vachisungwa vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Apa tati vana veZimbabwe vanofanira kuti varatidze gwara varamba vachienderera mberi. Munoziva takataura gwara rinofanira kutorwa kuti vanhu vese tofanira kutenderana tobatsirana sevana veZimbabwe kudila neproblemu yekunetsa kudila necrisis yekudeta muZimbabwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu vana veZimbabwe tofanira kuenda pamberi kugasa matambudziko ari kutinetsa muZimbabwe, tichitendazve vekunze kuuya kwavari kuita kunoita kuti isusu tikwanise kuzvibatsira, tigare pasi titaurirane zviri zvifambe zvakanaka. Chimwezve changa chiripo mudariro inyaya yemaby-elections ari kuuya. Isusu musangano tiripo, tiri bato revanhu, tiri bato rakagara muvanhu, tiri bato rakaumbwa nevanhu. Vanhu ndo vanotungamirira bato mushure mekunge vapa pfungwa dzavo kuti zvakamira sei zvakadii zvakanaka.
Mataura imi kuti mataura nyaya yemabai election tataura ne MDCT vari kuti izvo vari kuendawo zvakare kunopinda mumabai election iwaya asi vachange vachishandisa zita rekuti MDC Alliance. Munoti kudii nazvo?
Ndokunonzi kupenga kwemhande pamusoro asi chisikanyanyushamisa ndechekuti ukaona munhu akuzvichinja zita kuti ndonzi John iye ari Lucifer zvinoreva kuti pane chaaona chakanaka muna John, pane zvaayamura muna John, asi kuyemurwa nebenzi benzi arifana kuita zvinhu zvisina kururama. Saka isu tinoona kuita kukuru kuita kwokupererwa nekuti vakadzinga maMPs nemacouncillors edu muparliament vachiti vachinja bato vabva kubato remDC vakubato remDC Alliance. Saka zvaakutoshamisa izvozvo ndechekuti vari kudei kweMDC Alliance. Zvaapachena manje kuti vanhu ava iZANU-PF vari kushanda neZANU-PF zvese zviri kuitwa neZANU-PF.
Vakomichi vatataura navo vari kuti izvo pamutemo MDC Alliance mubatanidzwa wakawiriranwa kuti vanhu vange vachiita muonera pamwe munguva yesarudzo, uyezve ipfungwa yakabva kuna Muchakabvuva Morgan Tsvangirai. Vanove vari kusanotsiyiwa chigaro chavo naMuzvare Kupe sekutaura kwakaita dare reSupreme Court, ivo pachavo vari kuti izvo MDC Alliance inofanira kunge iri pasi peMDCT.
Saka zvaakufadza manje ndezvekuti kana vachiti mubatanidzwa, mubatanidzwa nani? Nekuti mubatanidzwa wavo akutaura zvaapachena kuti mubatanidzwa wavo Alliance yava kutaura mubatanidzwa wavo neZANU-PF. Nekuti mubatanidzwa wakasiyiwa waitwa naPresident Nelson Chamisa ndo mubatanidzwa wavakaramba, ndo mubatanidzwa wavakadzingira vanhu paramen, ndo mubatanidzwa wakadzingira vanhu kanzu. So mubatanidzwa wavo kutaura zvaapachena manje kuti mubatanidzwa wavo neZANU-PF, mubatanidzwa wedu weMDC Alliance mubatanidzwa uri kutukamirirwa naPresident Nelson Chamisa, nekuti President Nelson Chamisa ndo vakatosiyiwa wapihwa Alliance kuti ifambe ichienda mberi. Asi isusu tiri bato rakazvimirira, rataura riri bato rakabva kuCongress, patakaenda kuCongress kugweru tanga toti bato reMDC Alliance ranga richitoita Congress ipapo ine leadership yakabva yatobuda ipapo ine President Nelson Chamisa neleadership imwe yese inotevera. Saka
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Satiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri wezinhasu vatakudzwa ngadziore. Vacharamba vari muchitokisi kusvika nemusi wemuvhuro zvichitera danho ratorwa nedare rekuti nyaya yechikumbiro chekuti vabvisiswe mari yechibatiso inzikwe nemuvhuro. Tabata gweta ravangadziore vawebhesita jiti kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tapinda mudare ndobva tapa chikumbiro chekuti vakudzwa Godfrey Ngadziore vatongwe vachibva kumba.
Saka dare rati kudii pachikumbiro ichochi?
Richapa mutongo nomusombo wako wemandi. Nini wayo vangazwa vanenge vari mukati vakaendeswa kuredimandi.
O, chii chapa kuti mutongi wadare ati izvo achazopa mutongo wake nemusi wemuvhuro?
Hatizivisi baba. Vamupikisi vamupiri vemhosva vatavawo nyaya yekuti vari kuoposa bei. Isu ndobva tataurawo nyaya yekuti sei vangazoro vachifanira kunge vachi kandidheti inopiwa paivo vatongo vachibva kumba. Iye ndokuti ndichambonoziva zvamataura.
Ko, tiri kunzwa kuti izvo vakakuvadzwa nezuro vakwanisa here kuonekwa kunana chiremba kuchipatara?
Vakaonekwa nezuro ende munoona situations where even police yoga inoarenja kuti vamboonekwa nenana chiremba vasati vaenda kudani. Naivowo vaitobvuma kuti zvomene zvomene mene vakarogwa tsinga dzakakuvara vakatsikwa tsikwa muviri wose.
Saka imimi segweta riri kumirira vangadziore muri kutora sei nyaya iyoyi yekurohwa kwavo iyi?
Haisi inyaya iyi inoti netsei. Hakasi nekutanga vanhu vanosungwa mapolitical activists vachirohwa, you understand? But danger iripo ndeyekuti zvunhu is now a culture. Even chero koti nhasi dare tariudza zvakaitika izvozvo richiona munhu akazvimba nekumeso nei 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 maziso akatsvuka munhu mutsvuku. Saka unotoona kana kuri kungirikira kuti pane zvakaitika. Saka dare rangotiwo richainvestigata but kwatiri isu semahuman rights lawyers ndezvimwe zvinhu zvatatojaira kusangana nazvo kuna chitsva mujerusarema.
Nyaya yavari kunyatsopomerwa ndeyechii ava apa vangadzori?
Vari kuzvakaita demonstration paimpact. Demo harina kuita kuti handikataura hangu zvakawanda but vari kuzi vakaparticipate section 37 subsection 1 a criminal law codification and reform act participating in a public gathering with the intention of disturbing public peace and bigot and causing damage.
Gweta ravatakudzwa ngadziore vawebster jiti vachitaura vari parunare vari muHarare. Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa vangobani Sitole vanoti havasi kufara nemabatirwa ari kuitwa nyaya yeimpala karendao nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Vasitole vanoti chikonzi chedare repamusoro chakakwanisa kuenda kukambani yeimpala chichida kupihwa midziyo yachakanzi nedare chinotora kukambani iyi asi chakadzoka chisina chinhu chachakabata. Kunze kwemashoko ekuti mumwe mushandi mukuru wepa Impala Car Rental akati zvinhu zvachaida kutora zvakange zvatorwa kare nemapurisa. Asi vasitole vanoti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuda kuburisa pachena zita remunhu akahaya motokari yakashandiswa mukupamba pamwe nekutochwa kwamucheiwa uyo akapambwa kuBulawayo musi wa 30 Chikunguru.
Nyaya yekupa vanhu vekuimpala magwaro yasvika kuti munhu aitora anoenda kunotora umbo munhu watinoti ndisherifu akatumwa nekoti High Court kuti aende kunotora magwaro aenda akatitumira magwaro ari kuratidza kuti asvikako akaudzwa namaneja wekuimpala kuti magwaro acho oufakazi oumbo wakatorwa nemapurisa. Zviri zvinhu zvinotidzosera shure sezvo aende kunotora macomputers ngaende kunotora matrackers zvimwe zvakadaro zvinoratidza kuti motari yacho nemota yacho. Saka tinonzwa kuti sherifu edu haana kuita zvinhu nepaa.
Ndapi matare amuchatora vasitore zvichitevera kusawana rubatsiro kwamuri kuita kubva kune chikonzi chedare?
Handisati ndanzwa client yedu ichada kuti tiite sei asi kune urongwa hwakati hwatiri kufungidzira kuti tiutore tichienderera mberi. Tiri kufungidzira kuti inyaya yedu iri pachena. Zvinotinetsei nezvekuti vanhu vanofanira kutibatsira ndivo vanhu vatiri kufungidzira kuti vakaoromora. Saka pakuenda mberi apa tinoziva kuti tiri kukwira makata asi takatoa kuti tikwire makata.
Takataura nemapurisa svondo rapera vakati ivo havana ruzivo rwekuti izvo impala iri kuferefetwa nemapurisa. Imi muri kuti izvo impala yakati izvo zvamaida zvakatorwa nemapurisa munozviona sei?
Ndo zvatinoreva kuti vanokangana kuti zvinhu zvacho zvatorwa pate ngorambawo kuti hapana zvatingavaita asi ukatarisa parakanyorwa nasherif rikutoti impala yakatorwa magwaro acho akaendeswa kumapurisa.
Saka muchatora matanho ati vasitole?
Takatomirira kuti client yedu itibatsire kuti tiende kupi. Tichataura nayo zvese zvachaita tichazova budisa pachena kuti vateereri vazvizive. Toda kuti vatibatsire kuti nyaya yamucheiwa ive nyaya inoprosecuta zvakanaka.
Mukaramba muchitadza kuwana rubatsiro kumapazi ehurumende muchaita sei?
Kune nzira dzakawanda wanda dziripo pamutemo wedu kuti zvinotiona kutibatsira ndizvo zvatichashandisa asi tiri kufungidzira kuti nekuenda kwenguva tichabatsirwawo tisvike kwatiri kuda kusvika. Nyaya iripo ndeyekuti umbowo hwatovapo tiri kunetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutibatsira havasi kuda kuuya mberi kuti vatibatsire asi tichaedza nepatinogona kuti tisvike kwatofara kusvika.
Avo vanga vari vangobani Sitole Gweta ravatawanda Mucheiwa vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeimpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi kanawo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Yashuka nguwe kutichienda kuchirongwa, chinotarisa zakadzama, zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi ari muno muAmerica ari kutengesa iye zvinhu zvekuZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye kuti zvii zvavari kutengesa.
Paro website ndezvinya zvayo company yedu inonzi Tesu Zim Goods.
Tinoona panguva ino yeCovid-19 vazhinji vari kutarisira ivo kunge vachidya zvinhu zvekumusha nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kusangana nazvo samuzvina bhizimisi wechidzimai imo muno muAmerica.
Panguva ino zumbani ndo rakanyanya kugona kutengesa panguva inei, pamwe chete nendorani, pamwe chete nefati chimbuka. Izvi zvinhu zviri kutengwa zvikuru. Muringa iri kutengwa zvakare.
Sei muri kuona vanhu vachitenga zvimwe zvinhu izvi zvatinotarisa semishonga yechinyakare?
Nguva ino vanhu vazhinji negadzi vari kutukira zvinhu zvedu zvechinyakare zviri organic. Tikona vazhinji panguva ino yeCovid vari kubvunza chaizvo zumbani. Mara isati kwa kare tiro kumusha kuZimbabwe. Kuti kana makana ngozati furu chando yuwe chando ye panwese ngeri nguru kumwa iye zumbani. Ya ngeri nguwa ye kumwa kudye kukawa na ndoro wani. Yalano akuru jese. Saka ndo shuru kutu kila wano maishiri yoshu.
Saka tarisa wa mwe vana chiremba vano kuru zira sunjaka da ise fadza reji yo mafunde nejimwe o imi muna zwe reji uye jivani wari kujifunza ere.
Iyo tinazo mafunde tinao fadza remunga jese jivani wari kujifunza uye jese sirkuto zitenge sacha yisho kukua izi. Shkuruse yi fadza remunga redu nezio jedu tinotaka zakangwa. Ana mbuya jevo vanonazo kukona kuZimbabwe uko. Vonazo zvipepeta zvonazo tira zvakachena zvisina kana chinorumira. Paunongoridika kudai kunhuwirira kwacho aiwa.
Zvii zvimwe zvamuri kuona zvichibvunzwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pane zvimwe zvavari kufarira kubva kuZimbabwe.
Vanofarira zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwewo izvo zvechinyakare zvinonyanyodiwa. Asi umwe vechidiki vanofarira zvinhu zvakaita sana machini ana majupita, machizi, maspas, mazoya acho chaiwo, malemon cream tinawo kunyanya iwaya vanoti maoriginal waityiwa kare nemachoice assorted aityiwa pachristmas ayaaiwa tinazvo.
Vamwewo vangada zvimwe zvakadai semadora nematemba zvinhu zvakadai munazvo here uyezve munodzidzisa here vana veZimbabwe vakazvarirwa muno kuti zvinobikwa sei nekuti vamwe vanogona kunge vasisazive kuti zvinobikwa sei.
Tiri kutarisira pawebsite pedu tinge tine section yemaresipi asi tine mamwe makastoma yedu vekuti kana vatenga vanotitumira mapicha ezvavabika saka tichange tiri kuronga kuti
wangu edu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda ikunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pechirwere cheCovid-19.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Ndamukirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu.
anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo kana kuti ve special education kuti tinzwe matambudziko avari kusangana navo mukushandiswa kuri kuitwa madande mutande munzvimbo dzakasiyana siyana munguva ine COVID-19 kupa zvidzidzo kuvana muhurukuro yedu. Tabata murairidzi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo ava vaJona Masia. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasia. Tiri kunzwa kuti pari kuita dambudziko zvikuru vana vanononoka kubata zvidzidzo zvavo vatingati vana vane special needs. Zvii zvamungataura pamatambudziko atiri kunzwa ari kusimudzwa?
Tingati kana tiri mueducation kune vana vatinoti vane maemotional disabilities, vane maintellectual disabilities, kwozoti vane yatinoti autism. Vana ava challenge yavainayo ndeyekuti havakwanisi kuti vangodzidza sezvinongoita vamwe, kuti akabata bhuku akavhura wakutonzwisisa kuti zvinofamba sei. Vanotoda atinoti maaccommodations kana kuti zvimwe zvirango zvavanoitirwa kuitira kuti vagone kunzwisisa kuti chii chiri kuda kuitwa. Saka zviri kunetsa ndezvekuti iye zvino izvi vanenge vasina varairidzi vanonge vakavatarira. Saka vakutoda kuti vatarire pakombiyuta vozoda zvekuti vanzwisise kuti murairidzi ari kudzisa ari kumba kwake zvinofamba sei. Saka chiri kunetsa ndechekuti nyaya dzemakombiyuta idzi inyaya itsva kwavari uye havasati vakunzwisisa kuti zvinofamba sei.
Mataura nyaya yematambudziko amasimudzaya, matambudziko iwayo angagadziriswa sei kuti vana vange vachibatsirika?
Mugadzisirwo unoitwa tomboti tikatarira zvakaita zvikoro zviri kuAmerica vari kupa internet, vari kupa macomputers kumwana mumwe nemumwe wega wega. Saka tototi ipapa apo paita kuti aenzane nevamwe ava nekuti wane access, wane computer, wane internet. Chechipiri ndechekuti vane varairidzi vakadzidzira vane unyanzvi hwekuzva kuti ushande nemwana ari kutambudzika nepfungwa kana kuti ari kutambudzika nekumwe kuremara ungashanda naye sei. Saka kunoku vanopa iwaya atati maaccommodations zvakaita sekuti kuti upe mwana mibvunzo yanga ichisvika gumi chiitawo kuti ichitapudzirwa kana kusvika mishanu kuitira kuti anzwisise zvishoma izvozvo asi achitodzidza. Kwozoita atinotiwerewo mamodifications ekuti pamakombiyuta apo pavanenge vari kudzidza pane zvimwe zvinoiswa ipapo zvinovabatsira kuverenga, mamwe masoftware aripo anovabatsira kuverenga, mamwe ekungoti kana vakataura ototaipa otonyora zvavari kutaura. Hazvichaiti kuti mwana ndiye ari kuzama kuda kuti pamwe maoko ake hanyatsoita zvakanaka oita zvekuti azame kunyora nekombiyuta. Saka kungotaura kombiyuta yotonyora. Saka ndo zvimwe zviri kuitwa izvozvo kugadzirisa matambudziko evana vakaremara.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaMasia nekuwana mukana wekutaura nesu. Manga makateerera kuna vaJona Masia vanove mudzidzisi anoshanda nevana vanononoka kubata zvidzidzo kana kuti special education teacher muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inoti iri kupinda musarudzo dzemabi-elections ichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Asi MDC Alliance inoti zviri kuitwa neMDCT kupenga kwemhando yepamusoro-soro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini dini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.